vachibvunzurudzwa nemagweta avasikala mupurisa akafirefeta nyaya iyi vaVictor Mukohwa vaudza Dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutori wenhau Simba Chikanza maererano nemhosva iri kupomerwa vasikala sezvo Chikanza ariye akaita hurukuro navasikala iyo iri kushandiswa pakuvaroverera muDare. VaMukohwa vabvuma kuti havana kumboedza kubata kambani yenhau inoshandirwa naChikanza kunyange hazvo varamba vakatsika madziro vachiti vakamutsvaga vakamushaya. Asi mashoko avaMukohwa aya apesana nava Edmore Ng'anga vano vemukuru wavo pabasa vakaudza Dare kuti havasi kutsvaga Chikanza. VaMukohwa vati havasi kuziva kuti Chikanza vanomuwana kupi uye vati zvakare vari kutsvagawo vanzi muDare vanonzi vandimbali vebato reEFF vakanga vari muhurukuro yakaitwa naChikanza navasikala iyi nechinangwa chekuvabvunzurudza. Izvi zvabva zvaita kuti magweta ati mapurisa aitsvaga kuti ane mugate sezvo akanyora mumastatement ari pamberi peDare kuti vakaona mavhidhiyo mashanu asi akasarudza kushandisa vhidhiyo imwe chete yanzi nemagweta aya aiburitse pachena mhosva iri kunzi yakaparwa navasikala. VaMukohwa varamba imwe statement iri pamberi peDare ine runyoro rwavo vachiti havazive kuti statement iyi yakasvika sei pamberi peDare. Asi rimwe remagweta avasikala paHarrison Nkomo vati izvo zvinodaro nekuti mapurisa aiita mutemarege sezvo vaitsvagiridza mhosva kuti varoverere vasikala. VaMukohwa vaudza Dare kuti havazive kuti ndiana akatora vhidhiyo yavari kushandisa kuroverera vasikala zvaita kuti vasaunze mufakazi anoziva nezvekutorwa kwevhidhiyo iyi kuti azopa humbowo. Nokudaro vati havakwanisi kutaura kuti vhidhiyo iyi ndeyechokwadi here kana kuti kwete asi vati vasikala havana kuramba kuti vakataura mashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi. Asi vaNkomo vati vaMukohwa munhu aratidza pachena kuti anonyepa sezvo vasikala vakanyora mumapepa ekupomerwa mhosva kana kuti warned and cautioned statement kuti havana chavanoziva nezvemhosva iyi. VaMukohwa vati vavekambani yeFacebook pamwe neyeYouTube vakaramba kuvabatsira kuferefeta mushure mekunge makambani aya anyorerwa tsamba nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi vaNkomo vati izvi handichokwadi sezvo vatadza kuburitsa tsamba dzakanyorerwa kambani yeFacebook neYouTube nebazi rehurumende iri. Rimwe remagweta avasikala vapowo mutsatsa vati varatidza Dare kuti vaMukohwa munhu asingataure chokwadi.
Tanga tichivabvunzurudza nehistori yavo yekunyepa nekunyepa kwavari kuita panyaya yavajobsikara vaberedare.
VaMutsatsa vati nyaya iyi ichadzoka muDare nechitatu sezvataurwa nemutongi weDare amai vongai Muchuchuti Guriro.
Tichazosangana mangwana nekuti nguva yedu yanga yapera Dare ranga ravanongwavo kudakuva saka tichazosangana muchikontinua kuti
vasikala vanonzi vakaburitsa vhidhiyo pamwe nekutaura mashoko akatapwa nesangano renhau repaindaneti rezimui rine muzinda kuBritain vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 2020 mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume. Kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vangarivhume nevamwe vasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.